That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 zvita 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwange, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kunetsana pakati peZANU-PF neMDC Alliance kunonzi kwaive kukanganisa maitirwo ebasa mumaguta. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti iwane mari yekugadzirisa matunhu delimitation sezvo pasara nguva shoma yekuita izvi sarudzo dza2023 dzisati dzaitwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nemumwe 291. Vanhu zana nemumwe 101 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava makumi mana nevatanhatu 46 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe makumi mashanu nevashanu 55 vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi matatu 130. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevaviri 82 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru gumi zvine mazana manomwe ane gumi nevasere 10,718. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana masere ane makumi masere 8,880. Chitungwiza Residence Trust Chitrest vaMarvelous Kumalo vanoti kunetsana kwakanyanya pakati peZANU-PF neMDC Alliance kwaive kukanganisa zvakanyanya maitirwo emabasa mumaguta zvosiya vagari vari panguva yakaoma. VaKumalo vanoti kurwisana uku kwave kuisa upenyu hwevagari panjodzi huru munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKumalo.
Mumakanzurumu zvinhu zviri kuitika hazvina kumira zvakanaka. Tinoona mumasure memakore mashanu vagari kana kuti electorate inovhotera vamiririri vainoda mumawadzi vanozova makanzerazi kuti vaitewo basa maringe nekuti vagari vawanewo kugara kwakanaka vachiwana maservices akaita semvura, kutakurwa kwemarara, kugadziriswa kwesuweji, kugadziriswa kwemigwagwa nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti upenyu hwevanhu huve nepundutso. Asi tiri kuona zviri kuitika izvozvizvi, mapato ezvematongerwo enyika tingati atova mumudhi wemaelections.
Ko sei muchidaro vaKumalo?
Tiri kuona mumaguta mazhinji umo makawinwa neMDC Alliance Rezanu PF warikuedza nepavanogona kumanikidza kuti mabasa asafambe zvakanaka kuitira kuti musure memakore mashanu vanhu vanozoshoropodza kana kushora mabatiro emakanzelers eMDC Alliance. Zvaitika nhasi muguta rechitungwiza zvekusungwa kwemakanzelers hazvina kutangira kuchitungwiza.
Munga apa here muenzaniso yekumwe kwazvakaitika?
Nguva pfupi yapfuura takaona zvichiitika kuHarare apo pakasungwa makanzelazi ekuHarare vari mufu council meeting. Same ne zvakangofanana ne zvaitika kuchitungwiza. Chinotirwadza isu sevagari ndechekuti kusungana uku hakunei nekufambiswa kwemabasa kana kuti yatingati service provision kuti igadziriswe.
Ko sei muchidaro?
Hapana ari kurwira izvozvo pavanhu vari kusungana apa. Saka isu tinoti dai vamira zvekumborwisana mapato ematongerwo enyika chaita kuti vafambire mberi nekuona kuti vagari tine mvura yekunwa yakachena here izvozvi munguva ino yeCovid-19 yadzoka zvine mutsindo. Pane nyayawo zvakare yekutakurwa kwemarara kuti tigare munzvimbo dzakashambidzika nenyayawo zvakare yekuongorora tsvina yesiwage kuti yatorwa zvakanaka here yoraswawo zvakanaka kwainofanirwa kunge ichirasirwa. Saka ese aya ndiwo matambudziko atiinawo.
Zvii zviri kukonzera mapishapisha aya kunze kwekuti sarudzo dzinenge dzakuda kuswedera?
Kurwisana uku endi kurwisana uku ndinoda kuti ndijekese pachena kuti kwanyanya kuwedzera musure mekunge Provincial Development Coordinator vatafadzwa muguti musure mekunge vatanga basa. Ndopataona zvinhu izvi zvichinyanya kukwira vanhu vachisungisana vachidii mabasa awo emakanzura asafambi zvakanaka. Ndinoona vamuguti vaine chekuita munyaya dzese dziri kuitika idzi.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust vaMarvelous Kumalo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sarudzo dzezanu PF dzema District Coordinating Committees DCC idzo dzakatadza kupera nemugovera nekuda kwezvitenga mpenyu zvakawanda dziri kutasirwa kuenderera mberi nhasi. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Sarudzo mune vamwe matunhu madiki dzakatadza kupera sezvo mapepa ekuvhotera akasvika nguva yapera uye kune dzimwe nzvimbo mazita evanhu vari kukwikwidza akashayikwa pamapepa ekuvhotera. Sarudzo dzakamiswawo nezuro kumatunhu ekadoma neHurungwe nekuda kwemhirizhonga yakaitwa nevateveri vedzimwe nhengo dzaifunga kuti mazita adzo haasi pamapepa ekuvhotera nekuda kwechitsotsi chekuti vasakwikwidze musarudzo. Asi mukuru wevari kufambisa sarudzo mudunhu reMashonaland West vasimba racho mumbengegwi vanoti sarudzo hadzina kumiswa nemugovera asi kuvhota kwakambomiswa kwechinguva vachigadzirisa mapepa ekuvhota.
Hakuna election yakambomisiwa. What happened was that it turned out that there were some candidates whose names were not reflected on the ballot papers. Yeah, so hakuna election yakastopewa. It was simply a question of correcting some mistake.
Vamumbengegwi vanoti zvipingamupini zvose zvagadziriswa nekudaro sarudzo dziri kuenderera mberi kusvikira vanhu vose vavhota. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaCliffords Kwatayo vanoti ZANU-PF ishiri nemuriro wayo hairegedze kuita zvechitsotsi musarudzo.
Hapana chinoshamisa, hapana chitsva, yagara ndoo muriri wayo shiri, umbavha, utotsi, ukiribidi, ndoo zviri muropa reZANU PF, ndoo zvavanojaira, ndoo zvavanoita, saka zviri kumba kwavo izvi ngazvipisare zvakadaro.
Kune mamwe matunhu akaita seMidlands, sarudzo dzinonzi dzakanonoka kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakaita seGokwe dzainge dzisingasvikike nekuda kwemvura iri kunaya zvakanyanya. Vamwe vanhu vari kushora kukwikwidza kwevashandi vehurumende nemapazi ehurumende vachiti hazvina kunaka sezvo zvichiita kuti vasashandire vanhu vose zvakaenzana. Muzvina fundo vaAnderson Mamimine vanoshanda kumudzidzisi pachikoro chikuru cheChino University of Technology vanoti hapana chakaipa sezvo vachange vachibatsira nzvimbo yavagere.
Zvidzidzo ruzivo ruri pauniversity ruvarairidzwa mauniversity runofanirwa kuchekeshera ruchienda kunobatsira nyika kuti isimukire. Saka kunyara chandikapretenda ndiri pauniversity handizi weko, chokwadi chiripo icho ndiri weko. Kwewo mchimuka ngambo buda pachenisha kuno rambo wachipanda uchinda kutu
patabuza kuti kusawira na kwawe kuitika nekuda kwema GCC akumbe zvipoka here mubato nengwe zanu PF inoona nezve mitemo vamunyara dzimangwana vati manyepo kuti ma GCC anopatsanura musangano.
The party was under a different leader who is now late. So it's not the same given to my GCC is a court division or the court division. There was an opinion held by leadership, the American board at that time, which opinion is not binding on the current leadership to run the party.
MaGCCs akambomiswa nguva yevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe achinzi aunza kusabatana mubato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro sangano rinobatsira mune zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rinoti hapana nguva yakakwana kusvika pachaitwa sarudzo dzegore ra2023. Naizvozvo hurumende inofanirwa kupa mari kuZimbabwe Electoral Commission kuti itangidze basa izvozvi rekugadzira matunhu kana kuti delimitation, sezvo sarudzo dzisingagone kuitwa kana matunhu asada gadzirwa. Sachigaro vezvesni vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kutora nyaya iyi neuremu hwainofanira kutora nayo. Tatadza kubata mutauriri weZEC kuti tinzwe divi ravo.
Ichokwadi, tinonzwa kuti ZEC yayambira kuti sarudzo dzemabi elections idzo dzaifanira kuitwa musi wa 5 December 2020 dzakafudzirwa mberi pamusana pe-COVID-19 zvinogona kutadza kuitwa nepamusana pokuti ZEC haina mari yokuti iite sarudzo idzodzi. ZEC inotarisira mari inosvika mabhiriyoni 10.2 kuti vakwanise kuita sarudzo idzi. Asiwo mubhajeti ya-2021 iyo yakabudiswa naminister of finance isvondo rakapfuura irori, ZEC yakangopuhwa chete mari ingangodarika mabhiriyoni 2 chete, chinova chidimbu chidiki kwazvo kuti takatarisa mari yavanoda kuti vaite sarudzo idzi.
Sezesni, munoti nenyaya iyi vaMakoni?
Nyaya iyi inoda kuongororwa zvakanaka pamusana pokuti sarudzo dza2023 dzatovawo pedyo. Kwangosarawo chete makore maviri nechidimbu kuti sarudzo idzi dziitwe. Saka kana hurumende ichitadza kupa mari yemabi elections yakakwana, ichawana kupi mari yesarudzo huru dza2023 nemarizve yekugadzirira matunhu iya yedelimitation inofanira kuti iitwe sarudzo dzisati dzaitwa?
Munofunga kuti hurumende haisi kuda kuita zvinhu nemoyo wese here?
Izvi zvinongotaridza kuti hurumende haikoshese sarudzo, haina hanya nokupa macitizens mukana wekuzvisarudzira vatungamiriri wavanoda. Katarisawo zvakare uwandu hwemabi elections aya hwakakonzereswa nemarecalls akaitwa kubva muparliament uyezve kubva mumakanzuru. Marecalls ari kungoitwa ivo vakavhotera vanhu ava vasina kana kubvobvunzwa mafungiro avo.
Saka takatarisa manyiro akaita zvinhu pari zvino. Sezvesini, munoti kuhurumende?
Sezvesini, tinokurudzira kuvandudzwa kwemutemo uyu wemarecalls kuita kuti mapato vasangoita zvavanoda zvinodhurira nyika sekuona kwataa kuita izvozvi, asi kuti chete vangoteverawo zvido zvevanhu.
Pane mashoko ambuinawo here akanangana neZEC?
Asiwo iyo ZEC yacho yaisatibata kumeso, ingawani ZEC yakanga yatara kuti mabi elections aitwe musi wa5 December, mari yacho yaibva kupi? Norova kuti yanga ine mari yayanga yakatoisa parutivi kuti sarudzo idzi dziitwe musi weSaturday. Saka kana yanga ine mari yemabi elections after December 2020. Yaingo shandisa kamari iyoyo pama by-elections achaitwa 2021. La Porter Zek, musatibate okumeso.
Abo vange vari sachigaro vezesni va Andrew Makoni vari parunare ku Harare ne Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mukroniko hurumende inoti zvikoro zvose zvichazarurwa musi wafundira 2021 kusanganisa vadzidzi veform 4 vanotarisirwa kupedzisa kunyora bvunzo dzavo dzavakatanga gore rino. Hurumende inoti zvikoro zvose zvichazarurwa musi mumwe chete kwete kuzarurwa zvishoma zvishoma. Zimlife.com inoti umwe murume Clever Chitiga ane makore makumi maviri nemaviri wemumusha wekwa Matova padyo nechikoro chegokomere kumasvingo akawanikwa nemapurisa achibika musoro wechikomana chine makore mapfumbamwe mushure mokupunza punza nemusi muduri. Chikomana ichi chinonzi chakapedzisa kuonekwa musi wa4 zvita zvichifungidzirwa kuti chakasvika pamba apa chichikumbira pokuvanda mvura yakange chinaya. Yari nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwisi wa tefe nyuri, mwisi wa tefe nyuri, wendefe nyuri wano. Hey, long time mana mkanya, mbodane wa mkanya tumpuwa wa mwani wa mbota ura mkanya. Mbota ura wa mamira, shakaita mwa Amerika, tumpuwa watu warutu wakudi, merani sarudi.
Studio 7, Studio 7, Maswira Sei, Maswira Sei ku. Imi, nyika ya mnoti magairi vire ya mnaku wa mega, titoroni ya mazegu. Zakatorwa hondo iyoyo vamwe vapenyu vamwe vakatofa kupfira nyika yamunongo ramavhikotaura nezvaya kuti chakarwa chibva iwo pazvigaro mupewo vana venyu mabasa vana venyu vanoita mabasa api kana moda kusika oda kufora pazvigaro zvakaita mugabe 94 years munhu ngori president chete mwana anozoitawo basa rei haipewo vamwe mabasa mhani vanoedza nupiwo from 1980 uchimwedzi uri minista uri minista wakanyanyodzidza education yako une education ipi ngaramba ichita kuti uchinjwe maministries uchiuraya ministry ino uchibviko iswa pane imwe chiitire mushe imimi
makadi mukomanda nonoka wanje nevamwe vese vachamarari vese Studio 7. Ni ndoda kumbotaura panyaya yekungosungwa kwemakanseri. Zvisisiri zvekuti kwanzi COVID kana kuti zvava nematongerwo enyika mukati. Izvo zviri kukonzerwa nezanupiyo. Taikumbirawo mapurisa arege kuvaibata. Mapurisa ave akamirira munhu wese munyika. Vasarereka kana kurerekera rimwe bato. Pana munhu asingaoni nhamo iri muZimbabwe, munhu wese ari kutambudzika muZimbabwe. Zvavanoita mapurisa zvinhu zvakaipa. Kana zvichikonzerwa napowo nyati nevamwe vavo, aiwa ngavatibatsirewo nokutiregererawo, vatinzwire tsitsi, vatinzwire nyasha, natenda hamwe tinoete pamba zvitovavo.
Magadi mhuri yeZimbabwe. Ndiri kuno kuBotswana. Ndinoda kuchemawo zvangu nehurumende ngaimiremirewo nokungabudira vamwe here. Nekuti zvinhu zvakaoma kumusha uku. Zvinonzi vanhu vachichema nzara, mari hakuna, mvura hakuna. Kuvadiwa mubosi vambosuduruka vapawo vamwe vambotirayawo. Nekuti kutiraya vakazama since 1980 kusvika nanhasi kuchinja hurumende yaEmerson yaMugabe ichienda kuna Emerson Mnangagwa hazvibatsiri.
Studio pastudio apo mamuka sei kwese kwamuri uko. Ini zita ndinonzi Chitube ndiri pano paSouth Africa apa paGrootsdale apa. Ndiri kutaura nezvenyaya yemari inobviswa inonzi mari yeCovid yekuchestwa maCovid iyo. Zvaradza kuti korona iyi ndo vakaigadzira. Pano ndovane vamwe chero vari muZimbabwe chero vari muSouth Africa muno
vane ruoko pakugadzirwa kwekorona pakuda kuita mari kutsvaga mari nevamwe vanhu kuda kuita musveta simba vamwe vanhu vakuti zvanzi zvokudarika kuenda kumba unofanira kupisa 2000 rand kuenda nekudzoka kana hai mwari uchapindira hai zvekushanda chidero kuita zvekuromba kutsvaga mari nekuromba kuromba kuita zvekubika korona muchiitira kutorera vanhu mari hai watarwadziwa vonai purani mhurumende je
Chamisa hoye Chamisa hoye Chibva Mnangagwa Chibva Chibva Mnangagwa Chibva ndoda kushandira mukomana uya wekuti kwatinotonga kutonga kwavo kunogova papi maticha ari pastrike madoctors namanesi vari kuchema mari vanhu vari kufira mumugodhi nekuda kwekushayiwa mari kufira mumugodhi nekuda kwokuti vawane chauviri chokuraramisa mhuri saka kutonga kwacho kuri papi kokungorega vakahwina maelections vatonge zvinei nokuti hapana chamuri kutonga muchasara motonga ani vanhu vose vapera kufa nokuti iko zvinoona muri kurega vanhu vari mumugodhi muchawana vanhu vaora muchiti kwatiri kutonga muri kutongei chamunotonga hapana chamuri kutongapo
mamuka sei vashamariri vese vestudio 7 vose zvavo vanoremekedzwa nevakuru munyika medu muno muzimbabwe nini zvinoitwa nomeni maonero angu ndeyekuti dai zimbabwe yarega nyaya yemaelection because kana pachingori nemutemo wekuti vasina kuva hondo wavatonga handioni chikonzero chinoita kuti vanhu vazondovhota nokuti vazhinji vanovhota vana kuva hondo saka ndoona sekuti ndozvinotipa nhamo muzimbabwe dai tarega kuvhota because kuvhota kuri pamwe kuri kuti fanindofu maproblems hombe mahombe asingagoni kugadzirika nekuda kwekuti vanhu vasina kuvhota vari kuenda kunovhota vasina kurwa hondo vari kuenda kunovhota ivo vasina mukana wekutonga saka zviri kutipa matambudziko muzimbabwe dai tarega kuvhota vanhu vezano vamboramba vambotanga vapera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana pafacebook page yedu ye VOA Shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaenda kudunhu reGeorgia kunobatsira vanhu vaviri vebato ravo mukutsvaga rutsigiro rwekuti vavhoterwe kuti vave nhengo dzeparamende kana kuti masineta vakuru mubato ravatrump vanotyawo kuti kushora kwavatrump sarudzo dzakaona vatrump vachikundwa navajoe biden kunogona kukonzera kuti vatsigiri vebato rerepublican party varege kuenda kunovhota panoitwa sarudzo iyi musi wa5 ndira tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika dr rodrick machekano kuti vatitsanangurire kuti sei sarudzo yemasineta maviri aya ichikosha kumapato edemocratic party nerepublican party
sarudzo dziri kuitwa kugeorgia ndedze yatinoti senate house saka paroda kuti pari kukwikwidzwa two masenate races between marepublicans nemademocrats pari zvino vanga varimo vakabata masenate positions awa kugeorgia nemarepublicans asi pakaitwa sarudzo the full right takaona kuti pakaita makwikwi mangange hapana akabuda ari pamusoro saka muna January 5 basa dzokoro zvakare kuti pawanikwe ano nominate kuti aende kusenate.
Sei sarudzo dzamasineta maviri aya zvichikonzera mutauro wakawanda kudai kumapato maviri aya maDemocrats neMaRepublican.
Senate races is very, very critical in terms of matongero atazoita president kunyowana ari kuuya. Anenge awina sekuma elections awa ekugeorgia vachaita kuti vazova vanokwanisa kucontrola senate, and kana munhu asingaivi achicontrola senate then vanokwanisa kuti vaite maprograms avo pasina interference. Saka tinoona kuti izvo maRepublicans akange akakuinda masarudzo mbiri idzi zvichava zviti vanogona kugozhesera vaBiden kuti vange vachisinda pamberi nemaprograms avo. Asi kana maDemocrats akakunda akawina, then senate inopedzisira yava mumaoko emaDemocrats. Nekuti vanenge vaine vovhoti yavice president as well pavanenge vachivhota, sekuti mapolicies anenge achipropozwa navaBiden anogona kuwindira mberi oita through the legislation process. Saka this is very critical for the administration iri kupinda izvi.
Weekend apa mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaenda kuGeorgia ikoko kunokambena, zvakafamba sei?
VaTrump vanga variko vachiita campaign supposedly for kunzi vainzi vari kukambenera masenata emaRepublicans variri avo. Asi vanonzivo vaTrump vakangotaura for about 10 minutes nezvesarudzo iri kuuya, vakaamba vatora nguva yakawandisisa vachitaura kunyunyuta kwavo pakudyiwa kwavakaita. Vanga vachitaurira ivo vanhu kuti ini ndakapirikwa. Saka zvinhu zviya zvokuti kuti vanga vachikambenera vanhu kana kuti vanga vachiita rali yokuzviti ivo vakapirikwa, hatitaoni kuti zvavakanga vafambira chii.
Pari zvino sokuona kwamunoita, munoona sekuti maDemocrats vanga vakwanisa here kuhwina zvigaro zviviri izvi?
Makaurirwa zviri kuita zvinonzi izvo zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka for maDemocrats, because sokuita kwavaita vaTrump apo kuti vanga vachikomplaina ivo kuti vakadirirwa, zviri kunzi maRepublicans anogona kuregera kunyika kunovhota ivo vachitizvo tinogovhotirei kana matizobirirwa at the end of the day, vhoti yedu haina basa. Saka zvinogona kuita kuti turn out yemaRepublicans ive shoma. MaDemocrats on the other hand vakaita so much preparation nework yokumobilize vhoti yavo. Saka tinotarisira kuti maDemocrats achaita turn out yakakura kuti vaende vanosarudza masenata anondovamiririra
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7. Tichienda pamhepo, vaDonald Trump vazivisa kuti gweta ravo vaRudolph Giuliani vapinda muchipatara nechirwere cheCOVID-19. Kanobva kumbira dzenharira, sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kunetsana pakati peZANU-PF neMDC Alliance kunonzi kwaiye kukanganisa maitirwo ebasa mumaguta. zangano re Zimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti iwane mari yekugadzirisa matunhu kana kuti deal limitation sezvo pasara nguva shoma yekuita sarudzo dza 2023. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.